Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 19, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kwasara mazuva mashoma kuenda kusarudzo yemutungamiri weAmerica ichaitwa musi wechipiri mbudzi 5. Sangano reZim Rights rinoburitsa gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvino munyika munyaya dzekodzero dzevanhu mumwedzi waGunyana. Vanoita zvemitambo vari kukurudzirwa kuramba vachiwedzera ruzivo rwavo kuburikidza nezvidzidzo zvakasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi kwasara mazuva 10 nemanomwe kuenda kusarudzo yemutungamiri weAmerica ichaitwa musi wa 5 mbudzi. Vamwe vanobvumirwa kuvhota muchirongwa cheearly vote chinoitirwa vasingagoni kuzovhota musi wa 5 mbudzi vakatotanga kuvhota mumatunhu akasiyana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheDevry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Wanda zvandiri kuona zviri kubuda kwakasiyana siyana zvokuti panenge pakaomera mapato ose ramademocrats namarepublican nokuti vanombondera vanenge vari kumbondera sokuti zvino zvanyanyo kubatana chaizvo kuti papasati panatso kuonekwa kuti uchange achindowina upresident ndiani.
Tarisiro yekuvhota yakamira sei muvanhu muchiona?
Vechidiki ndinoona kuti vanenge vane morari yakati wandei yokunovhota, namadzimai zvekare ndinoona kuti morari yacho yati wandei nokuti paita mudzimai unosapotavo zvimwe zvavanosapota ivo. Kozoitavo kunzvimbo dzakaita sokuma small town uko atingati maruzevha yedu kunana ziboko uko vanenge vana manyukunyuku zvekare, nokuti rwendo rwaperorwo ndivo vanonzi vakavhota chaizvo vakahwinisa vatrambi vapo.
Iyo sarudzo yeguro rino inonyanyosiyana papi needzekumashure?
Sarudzo idzi dzinosiyana chaizvo nedzimwe dzamakore akaperayo, nokuti tinoona kuti vari kukukwidza vacho amai Kamala Harris navaDonald Trump vanhu vakasiyana chaizvo. Mumwe mutana watonzi wakakura kudarika vamwe vose vati vambokukwidza muhistori yeAmerica, achikukwidzana zvakare nomukadzi, mumwe mukadzi wechitema. Saka vakasiyana zvekare pane zvavanobvumira zvacho izvozvo. Zvekare vakasiyana pakuti vaTrump vakambotonga vakaruza, vaakudzoka zvekare. Dzakasiyana zvekare pakurukuru pokuti kuna vaTrump ndiye unenge umwe wavanhu vati vakukwidza une mhosva dzimwe dzaanenge achinzwa akapara dzinenge dziri kumakoti uku. Saka ndio kusiyana kwazvo ikokuripo kuti zvasiyana namamwe makore okuti vanenge vakazvichenesa kana kuti vakacheneswa vanenge vachikwikwidza vacho. Rwendo runo zvati siyani.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunhare kuOhio. Sangano reZim Rights rakaburitsa gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvino munyika munyaya dzekodzero dzevanhu mumwedzi waGunyana richibata nyaya dzakaita sekushandiswa kwemitemo mukutsikirira vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu. Matambudziko eutano pamusoro pekushayikwa kwemvura muchitungwiza, kudzingwa kwevanhu kumazowe uyewo kuenderera mberi kwesangano iri muchirongwa chekuchengetedzwa kwevanhu pasi pechirongwa cheProtection of Vulnerable Communities Campaign. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere kuti tinzwe zvizhinji.
Mugwaro iroro mune zvakati wandei. Chekutanga chatinotarisa mugwaro irori upenyu hwemukomana Dr. Webster Zambara ava vakatisiya mumwedzi waSeptember iuyu. Saka tinotarisa basa ravakaita sezvo vanga vari a peace builder muAfrica yose. Tinobatawo nyaya yeweaponization of the law. Muchaona kuti mumwedzi iwoyo waSeptember ndo pakasungwa vanaana Matai na Robson Chere na Samuel Gwenzi pamwe na Vosumus Moyo vakagara mutorongo kwenguva yakareba vachinyimwa bail. Mwedzi iwoyo zvekare matambudziko akaonekwa kuchitungwiza uko kune dambudziko remvura. Zvekuti vanhu vari kutogara musiwage. Ndo mwedziwo zvekare watakaparura gwaro riyariya rinonzi iro The Broken Calabash 2023-2024 State of Peace Report.
Kune here zviri kuitwawo nemasangano neveruzhinji kuedza kupedza matambudziko aya?
Kazhinji patinotarisa nhau dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu tinongozogumira mukuchema chete, hatizombotarisa kuti ndezvipiwo zviri kuitwa nevanhu zvinotipa tariro yekuti matambudziko aya anogadzirise. Saka mumwedzi iwoyo waSeptember watiri kunanganidza, takaonawo kuti kune masangano akasiyana-siyana avo vane zvavari kuita kuedza kugadzirisa nawo yematambudziko iwayo akasiyana-siyana.
Zvamuri kukurudzirawo imi sesangano ndezvipi?
Kurudziro yedu iri paviri. Chekutanga tinongogara tichingokurudzira hurumende nekuda kwekuti ndivo vane basa guru rekuti kodzero dzisatyorwe. Asi tikazotarisa statistics dzedu dzinobva dzatiratidza kuti ivo ndivo vane mamwe mapazi anotonyanya kuchikora kodzero dzevanhu. Saka kana tichivakurudzira kuti vasatyore kodzero dzevanhu, hatisi kuvakurudzira zvinhu zvinonyanyorema kwete bodo. Zvinhu zvatiri kuvakurudzira zvinhu zvekungoti mapurisa avo iwo ngaasarega kuita basa rekufamba achisunga vanhu avo vavanoti havana pekugara. Nekuda kwekuti dai vaine kwekugara kwakanaka, havaimboda kugara mumastreets imomo mavari kugara.
Avo vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere vachitaura vari parunare kuHarare. Vagari vekumaruwa vakawanda vanoti mari yakawanda pabudget yegore rinouya ra 2025 inofanirwa kuiswa kumatunhu kuitira kuti kuve nebudiriro sezvo kwakasaririra zvakanyanya. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Pfungwa iyi yakabuda pamisangano yekomiti inoona nezvemari inoshandiswa nehurumende iyo yakaitwa svondo rapera nyika yose. Mumwe akapinda musangano wakaitirwa kumakonde mudunhu rematonaland west vamisheki nyarubero vanoti bazi rezvemari rinofanirwa kuisa mari yakawanda kumamisha kuitira kuti kuve nebudiriro kuburikidza nemari dzinopiwa matunhu kana kuti devolution funds.
Devolution funds ndiyo inotiita kuti tikwanise kuronga nevanhu vatinotungamirira. Saka mari ngaiuye ikoko.
Mumwe mugari wekukenzamba kumakonde amai Constance Chawafambira vanoti mari yakawanda inofanirwa kuenda kumamisha nekuti ndiko kuri kuitwa mabasa anounza budiriro akaita sekuchera zvicherwa nekurima.
Nokuti kana goridhe chairo riri kubva kuno kumaruwa, zvese zvatinoshandisa even tobhako iri kugadziriswa mishonga iri kubva kuno kumaruwa. Saka taiti ikoko mari zhinji ngaiwande kuno kumamisha, ndokwatiri kuita basa, especially we women.
Imwe nyaya yakasimudzwa zvakasimba inyaya yekuti bazi rezveutano ripiwe mari yakawanda kuitira kuti kumamisha kuvakwe makiriniki nekubhadhara vana mukoti kuitira kuti vasatize basa vachienda kumafuro manyoro sekutaura kwaamai Zanai Charuma.
taikumbira kuti mawadzi edu ekumarural areas awanewo makliniki akatiwo kana akaitawo 3 vanhu vanobatsirika, towanawo maambulance ekuti munhu akaipiwa mareferals akwanise kuzotakurwa kuenda kuzvipatara zvinenge zviri kure nesu.
Amai Charuma vanotiwo panofanirwa kuva kwahomwe inobhadhara madhokotera kuti aende kunoona varwere kumaruwa.
Kuti dai tawanirwawo kana makotali mobile doctors vanofamba mumakliniki edu, sezvo tisina mahospitari matiri kugara, vanova vachiuya vachizorapawo varwere vanenge vachirwara nekuti zvikwanisiro kumisha hatina.
Mumwe mugari wekuzowa kumakonde vaDavid Zimbiti vanotiwo bazi rezvemari rinofanirwa kuisa mari mukuvakwa kwemadhamu senzira yekuraramisa vanhu nezvipfuwo. Mumwe akapinda mumusangano wekuzhombe mudunhu reMidlands vaRest Mpofu vanoti bazi rezvemari ngariyamure maboka akaita seGrain Marketing Board neCotco kuitira kuti varimi vabhadharwe nenguva, sezvo ari kutatarika kubhadhara varimi gore negore.
Ini ndiri kuti hurumende ngaitibatsire kuti Cotco neGMB vatibhadhare sevarimi nenguva, ndiko kuti nyika yedu isimuke.
Dzimwe nyaya dzakabudawo pamisangano iyi dzinosanganisira kuvakwa kwemadhamu sezvo mvura iri kunetsa, kubhadharwa kwemari dzechikoro dzevana vane vabereki vasingakwanise kubhadhara mari dzechikoro, pamwe nekuvakwa kwezvikoro sezvo vana vari kufamba mitunhu yakareba kuenda kuchikoro. Mumwe mugari wekumhangura Muzvare Tish Kambadzo vanoti mari dzekuita zvose zviri kuda vagari inowanikwa kubva kwemitero yezvicherwa zvakawanda munyika, nokudaro mari iyi inofanirwa kushandisa mukusimudzira matunhu aya.
Ministry of Finance ngaimbotoro mari kubva kune vemaini vari kumaina.
Sachigaro wekomiti yechipiri yakafamba kumatunhu eMashonaland West, Midlands, Mashonaland Central neManicaland vaAndrew Ngani vanomirira Chakari muparamende vanoti nyaya dzakabuda zvakanyanya kumisangano yavakaita dzinosanganisira dzezveutano, dzemvura pamwe nedzezvikoro zvishoma. Vagari vekumaruwa vakafarawo kuti gore rino komiti iyi yakafambira nzvimbo dzekumaruwa sezvo yaingofambira vekumaguta nemadhorobha makore apfuura. Komiti iyi ichaunganidza zvose zvakabva muvanhu yozozvisvitsa kuhurumende kuitira kuti zvishandiswe mukumba hwaro hwebhajeti ra2025. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 masvondo ese, asi nhasi muchachipiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munosichipiwa mazuva ose naMarvelous Mhlanga Nyauye, asi nhasi muri kuchipiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemumiriri wesangano reEquality Now kuchamembe kweAfrica, amai Sally Ncube, tichitarisa kucherechedzwa pasi rose kwezuva remadzimai ekumaruwa iro rakacherechedzwa nechipiri chadarika. Amai Ncube, mungatiudza kuti zvakakosha zvakadii zviri kuitirwa madzimai ekumaruwa pane zvamaa muchitarisirwa emisi yemasangano?
Tinoona kuti kumadzimai ari kumaruwa ndivo vakabata kuti nyika dzedu dziendeke munyama munyeya, nekuti kenyika tive nebudiriro rekuti tive nekubatsira pamwe chete, pave nekunge tichidzidzisana nekugara tiine hwaro hwedu hwekuti hunhu huumbike, uye kuti tinge tinewane kubatsira pamwe kusimbisana muupenyu zuva rega rega. Saka tinoona kune zvirongwa zvekurima, kune zvirongwa zvekupanana chikafu sezvetiri mugore wenzara, kune urongwa zvekare hunobudirira munyaya dzezveutano. Asi mukubatsirana pakadai zvinotiratidza kuti pane zvinogona kuti tizvisimudzire, nekuti nyaya dzemiri zhonga kukaita nzara dziri kuenderera mberi. Vanosvika nemagariro vari kuchizvirikidza pakuti vana vane vakurodzwa vasati vakura. Saka tinoona kuti hurumende dzakaisa mitemo kuti vana vakarodza vari vadiki semiye njani ndokuchiona kuti hai rutsidiro rwapuwa nemitemo asi mukuti mitemo iwane vanopota vachitarisa vanoita kuti mitemo itevedzerwe vange vachiita basa ravo nemazvo tinoona tichida kuti kuwedzerwe rutsidiro panyaya yezvikwanisiro zvemapurisa
ko panyaya yekodzero muri kuona here madzimai ekumaruwa aya achiwana rutsigiro rwekuti vange vachiziva kodzero dzavo
ruzivo rwekuti kubva muzvikoro vanhu vakwanise kuziva kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo uye vazivewo kuti kana kodzero dzavo dzichinge dzavhiringidzwa vanokwanisa kuenda kupi kuti vakwanise kubatsirwa kune masanganozve anoita kuti kana vanhu vaine mumuto dzekuti kudarutsigiro rwavo rwune parutina kunyatsofamba zvakanaka mungava muutano mukusvikira upfumi nezvirongwa zvehurumende zvakasiyana-siyana vanoendawo kunoreva kuti vakwanise kuwana rubatsiro kubva mune vanonziwo maindependent commission vangava vedzenga vangava verunyararo vangava vekodzero dzevanhu saka kazhinji kazvizimbiriangoti dzimweni dzenguva zvimwe zviri kuita kuti vasasvikira kodzero dzavo inhau dzekuti kunenge kusina ruzivo uye kana takatarisa zvekare muupfumi hwedu pakaita nzara zvimwe zvikwanisiro zvekuti upenyu huendeke zvakafanana nekuendeswa kwevana kuzvikoro uye tikatarisa dzidzo yaakudiwa mazuva ano takatarisa chero muafrica union kwaakudiwa rimwe kumwe kukwenenzerwa kweruzivo kuitira kuti dzidzo ichashanda muzvikoro ikwanise kusimudzira vana kuitira kuti vakwanise kunge vari mune zveupfumi hwenyika hwemazuvano hunoenderana nezvinoshandawo pasirika
kumadzimai ekumaruwa tichiri kuwana mashoko ekushungurudzwa zvakanyanya zvii zvamungataurawo sesangano rinorwirawo kodzero dzemadzimai
takaparura tsvagurudzo yatakaita munyika dzakasiyana-siyana dzemuno muafrica dzaitarisa nyaya yemhuri nekuti kuenzaniswa kwenyikana kunotangira mumhuri mhuri ndiyo yakakosa kuti ikakoshesa kodzero dzevanhukadzi budiriro inoitika munyika nepasi rese saka zvirioni zvakabuda mutsvagurudzo iyi ndezvekuti nyaya dzedzinotsika nemagariro nezvitendero dziri kumbunyikidza kodzero dzemadzimai nevanasikana zvisiri kuizvo zviri hwaro hwetsika dzedu nemagariro saka isu tiri kukurudzira kuti munyaya dzedzidzo munyaya dzezvevatungamiriri vematunhu venyika nemaruwa tive tinokota tichidzidzikana hwaro chaihwo hwetsika dzedu nemagariro nekuti sevanhu vatema mutsika dzedu nemagariro tinokosesa tsika nemagariro nerunyararo mumhuri tisingambunikidzi kodzero dzevamwe mitemo iripo panyaya dzenhaka mitemo iripo payamisano uye kuti kana pachinge paitika kusanzwisisana pakati pevanhurume nevanhukadzi muwaniso pane mutsika dzedu kunonzi kuna vana vatete kuna vana sekuru kune vamwewo vezvitendero kune zvandingati pane vanhu vane mabasa akasiyana-siyana mumhuri dzega dzega kana mumaruwa akasiyana-siyana vane basa iroro rekuti vapote vachibatsira kuti kuve nerunyararo mutsimba uye kune mitemo kubudikidza nemapurisa nemitemo yakaitwa yemudzimba nepanze kuti mhirizhonga idzirikuesa tinoramba tichikurudzira kuti ngatizvitei kuti tive tinoita kuti mapurisa azive vatibatsire upenyu hwemadzimai nevanasikana vari mumaruwa hunenge hwatikundike
manga makateerera kune mumiriri wesangano reequality now kuchamhembe kweafrica amai Sally Ncube muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiiri westudio 7 ndiri muwashington dc
zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiiri westudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiiri westudio 7 ndiri muwashington dc nhasi tine hurukuro naDr Lindwa Nyati vanove chiremba anenge achirapa kuzvipatara nemishonga yechizvino-zvino kana kuti medical doctor panguva imwe chete vari zvakare chiremba anorapa nemishonga yechivanhu vari nhengo yezinata tabata Dr Nyati kuti tinzwe kuti vanozvikwanisa sei kuti vari kurapa kudivi remishonga yechipatara yechizvino-zvino pamwe chete vachiita matare ekurapa nemishonga yechivanhu tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Dr Nyati
tinotenda.
Tinozwa kuti muri nhengo yezinata zvichireva kuti mune muchirapa nemishonga yechivanhu zvakare muri chiremba anenge achishandisa mishonga yechirungu muzvipatara mungatiudza pamusoro pemashandiro amunoita
ichokwadi inini tine chipo chokurapa pachivanhu nekurapa muchipatara nyaya iripo ndeyekuti kuzorapa muchipatara ibasa rebare rechivanhu riri mumusha medu riri mandiri chikurusa chivanhu chemusha chekwanyati chinobata mabasa echivanhu chobata nemabasa ekuchipatara ndozvazviri saka kuchipatarako aiwa ndati fambefambei kusvika ndaita udhenga practitioner for now hangu zvekuspecializa saka iri dare rechivanhu rakanga rakangomirira saka ndaimbofamba naro ndichiri gadzirisa aiwa asi ezvinoizvi ndasvika pekuti kana kune anenge aine dambudziko randinokwanisa ndogone kumubatsira
saka anosarudza ndiye murwere here kuti ndoda kurapwa kuchivanhu kana kuchirungu kana kuti ndimi mune makuti urwere uhu hunoda chivanhu kana kuti hunoda kuti urapwe kuchirungu
endiyo nemubvunzo yenyu iyoyo mubvunzo mukuru chaiti murwere angasarudza zvake asi pakumuona inini paanouya sinza netrained medical doctor kana auya kuchivanhu handidhereri kuti unofanirwa kurapwa kuchivanhu asi kuri kuti ndaona kuri kuti munhu unoda kurapwa kuchirungu ndinotomukurudzira kuti aiwa izvi zvinoda kuti unorapwa kuchirungu tozoti todhila nezvechivanhu later on mapatients vane choice dzavo but tinomuyambira kuti sezvo ndichiona sekuti zvimwe zvinhu zvako izvi kune zvinhu zvingada kuongororwa muchirungu ngakutangire ikoko then itochiuya muchivanhu chedu kugadzirisa chivanhu chedu ndozvandinoita kazhinji inini ndinodzidzisa mapatient kuti kana arwara chaizvo toti nemarwadzo kune zvekuti auya maybe akungoona zvinhu zvake hazvisi kufamba zvakanaka but akati dhimii poita munhu anouya achiti ndine musoro ndiri kupindwa nechando ndiri kutsva muchipindwa nechando ndotoziva kutoti iyoyo yatove fivha zvaakutoda kuti munhu aidini ndomucheka temperature ndomucheka kana zvebp omucheka ndoti aiwa zvinhu zvenyu for now hazviite kuti inini ndikurape panaapa pachivanhu bcause unogona kutondistrokera panaapa kana kutondifira nyore vatitange kuchirungu
hamusi kuwanawo here dambudziko rekuti kunoitawo vamwe vanoti vakanzwa kuti munorapa zvakare kuchivanhu tobuda muchipatara kuti aiwa handikwanisi kurapwa nemi nekuti munoita zvechivanhu
inini ndagara iko kuchipatara kwacho I don't even talk about chivanhu changu ndinorapa munhu as a medical doctor kana azvozvinzwa hake kuti ndinoita matare uchauya kumba uchanditsvaga wouya kumba kuti mandirapa kana kuti ndanzwa kuchinzi munorapa kuti pachivanhu ndingadawo kuuya mondibatsira pane izvozvo haikona kuti muchipatara handibvumire kuti muchipatara nodhaivheta pensheni unouya kumba uku handiiti izvozvo vamwe vanondiona unouya woti chiremba uri kundirapa henu pachivanhu pachirungu asi ndazvoratidza kuti munorapa pachivanhu munogona kundibatsira pachivanhu so such a patient I make sure kuti patient unorecover ndapedzerana naye kuchirungu kunoku then when they are fit if they wish to come and see me matare vanouya tobatsirana handiite zvokuti ndiri kuchipatara ndotanga kutaura zvipatara ai
manga makateerera kuna Dr. Lindwa Nyati vanove chiremba wekuchipatara vari zvakare chiremba anorapa nemishonga yechivanhu muhurukuro yedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
musakanganwe yekuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya munhau dz dzemitambo apo kuvandudzwa kweruzivo nekushandiswa kwemichina yechizvino-zvino pasi rese kuri kuramba kuchisimukira. Vanoita zvemitambo vari kukurudzirwawo kuramba vachiwedzera ruzivo rwavo kuburikidza nezvidzidzo zvemakosi mapfupi pamwe nezvirongwa zvekupanana ruzivo. Mutori wedu wenhau Pasmon Dlovu anoti panyaya inotevera.
Mutambi wekuZimbabwe ave kugara kuCanada, Melgin Tafirenyika, anoti akabatsirika zvikuru nemakosi maviri akatora gore rino kuitira kuti anzwisise mashandiro ane pundutso munyadzi zvemitambo.
Saka ndakanotora kosi yavaiti Amplified Voices for Emerging Producers and Writers, just kuti ndingu understand the overview ye industry yavo kuti inoshanda sei chichichi. Saka ndakatopedza last week, it was a 6-week course. Ndikanotora kuti imwe kosi yainzi Black Above the Line Film Producers, emablacks ari kukomplain kuti havasi kupiwa maopportunities.
Asi mumwe mutambi anoda kuzikanwa nezita rekuti Tongai anoti ane chido chekuitawo zvidzidzo izvi asi anokundikana nekushaya zvikwanisiro izvo zvati zvinoita kuti vatambi vakawanda saiye vatadze kusvitsa zvigadzirwa zvavo kune vanofanirwa kunge vachizvitenga padande mutande.
So tinozogumisira tengori nebasa ratinaro kunyange rakanaka asi richitadza kusvika kune vanhu chaivo vanofanira kunge vachigamuchira basa iri.
Nyanzvi yezvemitambo vachidzidzisa zvemimhanzi paMidland State University, Dr. Vimbai Chamisa, vanokurudzira vanoita zvemitambo kuti vatore makosi anosimudzira mabasa avo, vakati zvakakosha kuti vafambirane nenguva.
Vasasara zvinhu zviri kuitwa nemamwe makune dzinenda. Saka ndinovakurudzira kuti vauye kuchikoro nekuti pane zvakawanda zvavanokwanisa kubatsirika.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano Relate Fest yaHarare uyezve vari nyanduri ane mukurumbira vachiri kure chiri kure vanoti kuwedzera ruzivo maringe nezvemitambo kunoya nenzira dzakareruka dzakasiyana siyana dzakaita sezvirongwa zvekupanana ruzivo nedzimwe nyika. Vakati kudzidza hakuperi, kunofanirwa kuitwa nguva dzose.
Ruzivo runoya nenzira dzakasiyana siyana hapana nguva yaunozomboti andadzidza zvakakwana. Mukuonesana nomukufambidzana unodzidza zvakawanda.
Asi imwe nyanzvi inodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti kusamira zvakanaka kwakaita upfumi munyika kunovhiringidza budiriro yevatambi vakawanda sezvo vasina mari dzinodiwa kuti vaite zvidzidzo zvinovabatsira muupenyu hwavo.
Kana upfumi munyika hwakaderera, vanhu vanosiya zvekutandara voita hwakomupako yekutsvaga kuti vararame. Zvemutambo zvobva zvakanganisa.
Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvemitambo mubazi rezvemitambo, Dr. Bigisa Mwanda, vanoti chido chehurumende kuzadzisa zvishuwo zvevatambi munyika kuburikidza nekugadzirisa matambudziko avanosangana nawo, kunyange hazvo pamwe pacho hurumende ichizotadza nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Tirikwanisa kushaya mari yekupa munhu wese kuti ande kuita zvaanoita, asi mukana yekuti aende iyoyo kunoita zvaanoita kana kunze kwenyika iri kubva pakuti munyika muno tiri kuumbiridza environment yacho kuti iratidze kuti inoshandika.
Kushandiswa kumasaisai neumhizha hwechizvino zvino kunonzi nenyanzvi ndiko kuri kuvandudza ruzivo rwevatambi zvakanyanya, izvo zvinozobatsirawo budiriro yavo. Uwandu hwevanhu vave kushandisa indaneti munyika huri kutarisirwa kukwira zvichitevera kupinda kumasaisai eStarlink munyika gore rino, zvinova zvinozokurudzirawo vakawanda kuti vakwanise kutora makosi akasiyana siyana mune zvemitambo anoitirwa padande mutande kana kuti online courses. Zvikoro zvedzidzo yepamusorosoro zvakaita seUniversity of Zimbabwe, Midland State University nezvimwe zviri kuparurawo zvirongwa pamwe nezvidzidzo zvechizvino zvino zvinosimudzira mabasa emitambo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmon Dlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kwasara mazuva mashoma kuti sarudzo yemutungamiri yeAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Sangano reZim Rights rinoburitsa gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu munyika munyaya dzekodzero dzevanhu mumwedzi waGunyana. Vanoita zvemitambo vokurudzirwa kuramba vachiwedzera ruzivo rwavo kuburikidza nezvidzidzo zvakasiyana-siyana. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti Studio 7 at voanews.com. munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 19 kuMfumfu 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu namhlanje.
Crowded katesi because the situation in Zimbabwe ukuthi wonke umuntu is now unemployed, self-employed. Ukuthi ungathi hayi laphana kule mali wonke umuntu yangena sokusiba yi-crowded market.
Bathole nzima uma layija bathola impahla kule South Africa bezihambisa eZimbabwe.
Ngabe i-budget abasenzela yona iqondana lokulungiswa kwemgwaqo, imgwaqo ye-Martinorth, especially umgwaqo wenkayi lomgwaqo we-Vic Falls.
Abamele uhulumende ledala lephalamende bathi kunenge okumele kwenziwe ngomnyaka ka-2025 ukuze kuthuthukiswe isabelo seMathebelele North. Lingakhuthwa isigaba sabesifazane lohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bathole nzima uma layija bathola impahla kwele South Africa bezihambisa eZimbabwe. Bathi sebebaningi kakhulu abenza ibhizimusi leli ukwenza ukuba bengatholi inzuzo ekhanyayo. Xoxe lomnumzana Bekezela Ngoma, omunye wabathwala impahla ejiyeneyo.
I am a qualified finance person, but don't asasebenzi yodo ose pila njengoku dopa dopa njira betown.
Ule zinsuku dopa nukonapo ngomu?
Tina senza, ama goods and services to South Africa. Basically, bati wula ita nga bekuruma ibizo lakon.
Nisi ngati leza njani, uwezi tabandu bago za swi nga wachula, wacheti nilaicha loku la loku la loku la loku.
Any goods and services from Johannesburg particularly, ikwesikwenza lati isichajwe kwi-nominal fee ukuthi izinto zifike ngapha kuhle ebantwini, both commercially, groceries and otherwise.
Singathi kuyadliza yini ngoma?
Soku-crowded katesi because nge-situation yeZimbabwe ukuthi wonke umuntu is now unemployed, self-employed. Ukuthi ungathi hayi laphana kule mali wonke umuntu yangena sokusiba yi-crowded market. Ya, yikho sokuphonguka sokungama get go, akusekho busy njengakudala.
Khathesi ngathi ngenyanga uhamba kangaki uthi uyelayitsha impahla njalo kuya kulethela mbijana yini?
Depending nje kuphela phakaloko kwama-trips ukuthi hayi esikhathini ukuthi ama-weekly trips ona lawo nje vele lokuhamba mosisebenzi singahambi sokuphongu-operator ngamafoni kunetwekha nje.
Ye, singathi wena ngiphansi kwenkampani inkumbi uyazisebenza njalo nxa usebenza kuchiphe kanganani ukuthi wenze khona okokwenza?
Kunzima ngikho ngaphansi kwekhampani kusebenza kunzima, but just ukuhasla nje khona lo.
Singathi vele uhasla khona mpha eZimbabwe vele sokuyimpilo yangikhona. Kuyadobheka yini kodwa ngoma nxa sukhangelwe?
Kwaloko kuncane kuyadobheka, but the issue is njengoba vele everyone seems to be ukuthi akusela revenue collection e-proper. Ungazi ukuthi uyathi uyayenza lokhu bayabuya bekuthathela imali zona lezo one way or another. Kathesi kulama-issue ama-parking which are exorbitant. Kuyabuya kuthiwa ungayimpawundela imota sobhadalisa ama-$100, meaning which is not about keeping the city clean or whatever, but about ukuthi abantu sebedinga kuphela i-revenue collection. Ngike ngezwa nje enye i-rumor recent ukhunywa ngokuthi nxa umuntu engadisplayanga i-number, i-house number endlini sokuyabhadala izimali, which are fundraising gimmicks ngapho kungelasiwa, kungelani, kungela ama-street what you call ama-street names engekho khona lapho, but you get such people bedinga ama-revenue collection ngendlela ezingani azikho right, heavy-handed ngenxa yokuthi akona industry operator.
Ufundile phela ngoma, akutshela abantu ukuthi ufunde kangakanani?
Khona lokho nje. I mean A-level student, I did finance post-college. Ngangena labo-ACA, Association of Certified Chartered Accountants. ngastaka at Oxford Brooks degree ngenxa yokuthi izinto ifunding yakho yayingasekho ilizwe seliwile. That's hoped ukuthi lizaba right ngicontinue, but into zakhona zalokho zangaphela ku-Oxford Brooks degree lela eli akho.
Lo ngumnumzana abekezela ngoma olayitha impahla kule South Africa ezihambisa eZimbabwe. Beqoqa le Studio 7 ekobulawayo. Kulabantu ababili okuthiwa babefuna ukubulala owayengumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump. Kube labanye abathi akusuze kuqhutshwe ukhetho olubalulekileyo lonyaka elizweni leli, njalo labalandula ukuthi kulakho ukuguqulwa impumelo yokhetho lolu. Konke lokhu kwenza abanye abantu emhlabeni wonke jikelele bethandabuze ukuba kuzaqhutshwa ukhetho olubalulekileyo ngolwezi lonyaka, loba imikhankaso yakulezi nsuku ikhanya engani iqhubeka ngemfanelo. Kambe kuyini abantu beZimbabwe abangakufunda ngokuqhutshwa kokhetho lweMelika? Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulaba kubandla leRepublican Party abathi kuvota abantu abaningi bokuza eMelika loba kungela bufakazi obuveza lokhu. Kwelinye icele, ibandla leDemocratic Party lithi lisona loTrump labanye bakhe abafuna ukuba kungabi lohulumende kaZulu eMelika. Ibandla lamaDemocrats lizamela ukukhetho oluzayo ngunkosikazi Kamala Harris, umsekeli kamongameli Joe Biden, ozancikilana loTrump othi kasoze emukele impumela yokhetho lolu njengalokhu awenza ngomnyaka ka-2020. Abalandeli bakhe bahlasela idale leCongress kubalwa ama-electoral votes ngo-2021. Abantu emhlabeni wonke okugoqela abeZimbabwe bayalulandela ukhetho lweMelika. Kulabancoma ukuqhutshwa kwalo, labathi eleMelika kalisaqhubi kuhle ukhetho. Umnumzana Lifa Dube oyinhlanganiso yeDemocratic Forum uthakazelela indlela eleMelika eliqhuba ngayo ukhetho lukamongameli olwamalunga edale leCongress labakhokhela izabelo.
Kuyatshengisa ukuthi kukhona ukuthi wayidemokrasi, abantu bayazibusa, kukhona imedia is open for media, the campaigns are open for media.
Abanye abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika labo bancoma amalungiselelo okhetho oluzayo. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona DVT
esengunanzeleliwe ikakhulu eArizona State. Ngivakatshele eMaricopa County esingathi yizekhiya lapha eArizona, ikuthi sebelungiselele ukuthi khona sebekwazi ukuthi ukhetho nxa siba khona umsebenzi uzaphathwa njani. Njalo bayenza i-voter education kabanzi kakhulu.
Kunabanye njalo abathakazelela ingxoxompikiswano zabancintisa ukhetho lolu. Umnumzana Robert Sithole owenhlanganiso ye-Democratic Forum uthi kumele kwenziwe lokhu ngesikhathi sokhetho eZimbabwe.
Ama-presidential debates aqhakathekile ukuthi aveza ukuthi siyekwazi ukuthi umuntu oyikandidate efuna ngumongameli i-vision yakhe ngeyani in terms of national development lama-policies akhe.
UBiden, umsekeli wakhe, amalunga edale leCongress lezizalwane zakweMelika, baya kusola okwehlula uTrump owatshitshilizwa luhlamvu ekhankasela ukhetho ePennsylvania, waphinda njalo wachathamelwa ngenye indoda eFlorida eyayihlome okwamagama. Omele eleMelika eZimbabwe, u-ambassador Pamela Tremont laye uchotoza okwehlula uTrump.
Strong democratic institutions, including transparency and oversight, in strengthening those democratic institutions.
Sina kwelemelika sizama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa indlela zethu zokusebenza eParliamente la kuzo zonke indawo zombusazwe.
Kunabasekela ibandla lamaDemocrats eZimbabwe abathi izenzo zikaTrump zidala ukuthi abantu bethandabuze ukuba kuzaqhutshwa ukhetho olubalulekileyo eMelika lonyaka.
Abanga ukuthi bafomina onganqoba ukhetho lolu ngukamala Harris. Yebo, kunama-disadvantages alawo, njengokuthi awukaze kwaba lo mongameli wesifazane e-America. So ukuthi abantu bangamlahlela khonokho, kodwa futhi abantu be-America ngabantu abathanda ukwenza imbali. Sakhumbula uTrump engena, abantu bathi khona bafuna ukuba ngabantu bokuqala ukuvotela umuntu njengoTrump ukuthi abe ngumthungameli. So khonokho ngokunye futhi okungaphusha ukuthi uKamala Harris anqobe ukhetho esikhangelelayo.
Abasekela ama-Republicans bona bathi ukhetho lolu kalusoze liqhutshwe kuhle. Umnumzana Thendai Maramba lilunga lebandla leli.
Mina ngibona ngani abantu bebandla lama-Democrats uTrump kabamthandisisi kahle, and bangaba le plan yoku-rig ama-elections alonyaka kodwa mbona ngani uTrump uzobanqoba kulalokho.
Okwamanje imikhankaso yokhetho oluzayo igxile edabeni lwabantu bokuza ukukhupha izisu ezomnotho lokunye. Ingcweti uMnumzana Bekezela Gumbo okwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi kuyathokozisa ukuba kukhulunywa ngendaba zonke lezi abantu bekhululekile.
IZimbabwe ingafunda ikakhulu kuma-election khonapho masikhayela i-campaign nama-elections e-America okuhle kuningi singakufunda khona.
Abantu abaningi eZimbabwe bamelele ukubona ukuthi luzaqhushwa njani ukhetho lomelika lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe lamlela Langlela mshweshwe
Langlela nampawa fube mbula
Langlela ntwandwe
Langlela
Weze mapandleni Inkokheli zesabelweni seMathebeleni North kanye lezakhamizi zakolomhlubulo sezikhuthaze uhulumende ukuba aqakathekise ukuthuthukisa isabelo lezi kwezemfundo, ezemigwaqo, ezempilakahle lokunye okumele kube ingxenye yebhajethi yomnyaka ozayo. Unokuthaba Dlamini usathulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Idale lePhalamende liqhuba uhlelo lokuthapha imibono kaZulu ngokumele kwenziwe kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe ibhajethi yomnyaka ka-2025. Abamele uZulu edale lePhalamende leziphathamandla zikahulumende bathi kuningi okumele kuqakathekiswe nguluhulumende esabelweni seMathebeleland North. Ohola isabelo lesi uMnumzana Richard Moyo uthi okumqoka yemigwaqo kanye lemisebenzi yentuthuko ezigabeni.
Sikhathi budget enye imali yangikhona ehambe towards that umgwaqo lobulawayo Victoria Falls Road. Sile damu lethu lokho lisakhiwa sikhalele ukuthi ama-funds engami ukubuya ebuye siqedise idamu lethu khona lelo kuze le mali ze-devolution. Imali ze-devolution ukuthi zihambe kuma-road district council ukuze kuphele ama-clinics akuma various stages.
Kunenge njalo okufunakalayo emaphandleni. Ukansela weChisuma eWange unkosikazi Sekhanyiso Moyo yena ukhuthaza ukuba abafundi bakhelwe ama science laboratory.
Sabe sikhangelela ukuthi uhulumende isikhangelele kakhulu ezindaweni zezikolo especially izikolo zemaphandleni.
Bakhala ngamanzi esabelweni leso yasebehlale isikhathi eside bethiye indlebe ngohlelo lweMathebeleland Zambezi Water Project okugoqela ukwakhiwa kwegayishangani demo. Uhulumende uvame ukuthembisa uZulu ngesikhathi sokhetho ukuba uphezu kohlelo lolu. Omele icholocho edalele ePhalamende unkosikazi Sethulo Ndebele uthi kwesakhe isigaba okumgqoka ngamanzi
ngenxa yokuthi imgodi yakhona ila manzi lawana alisawudo amanzi ababayo. So sikhangelele ukuthi kugejwe kakhulu ibhajethi sikhangele emkakhulu emanzini kube yindawo elamanzi sigejelwe amadamu.
UMnumzana Phumulani Sibanda wesigabeni seNkayi uthi okunye okudingakalayo yimigodi yamanzi kanye lezakhiwo zabafundi ngesizathu sokuba izinga labangafundiyo liphezulu kakhulu kulesi sabelo.
Ngabe ibhajethi abasenzela yona iqondana lokulungiswa kwemgwaqo, imgwaqo yeMathinorth, especially umgwaqo weNkayi lomgwaqo weVic Falls. Bese ngicina ukuthi baphinde basenzele lebhajethi yezikolo kakhulu okuqondana lamanzi.
Kulabanye abalombono ofanayo osakhulayo uMusa weNkosi Dlamini uthi imfundo lemisebenzi phambili.
Kuma kungazuzakala imisebenzi abantu besebenze sithole ukuzincedisa. Lezinga lobusela lingehla ngoba ubusela bubhahlile ezweni kutshontsha thina abantu abatsha.
UMnumzana Efidlela Ncube wesigabeni seNkayi okhokhela inhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association laye uphawula akubona kumqoka.
Kudingakala izikotsho, kudingakala amadamu amakhulu lamancane, kudingakala imigwaqo emikhulu. Singabana umgwaqo osuka koBulawayo siye eFolosi, umgwaqo osuka eNkayi usiya koBulawayo, osuka eKhwekhu siya eLupane, osuka koBulawayo siye eCholocho, leminye eminingi nengi ngokunjalo, ehlanganiso Bhinge, ehlanganiso Wange lendawo ezihlukahlukeneyo. Kudingakala ukuthi izikolo zisebenze ngendlela efaneleyo, zibe lamabhuku lezinto zokufundisa. Kudingakala ukuthi izibhedlela lamakliniki kube lemithi labantu abasebenza abasebenza khona lapho.
EZimbabwe libhekane lesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi eseEl Nino okwenze abantu abafika phose izigidi ezilichumi baswele ukudla. Abanye bathembe ukuthi uhulumende uzabathengela ukudla kuze kuyefika isikhathi sokuvuna amabele ngomnyaka ozayo kungana kuhle izulu. NginguNokuthaba Dlamini weStudio 7 ngise Victoria Falls.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazane.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa nonkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula eParliamente. Usichasisela ngohlelo lukahulumende olusanda ukugqitshwa olokuthapha imbono yabantu elizweni ngengatsha ezimqoka abafuna zithole imali eneleyo kuluhlu lokusetshenziswa kwemali ngomnyaka ozayo, i-2025 budget. Kambe abesifazana basukumele phezulu na ukuphatheka kulolu hlelo, njalo kuyini okubakhathazayo?
Salibonani balaleli. Indawo esazihambayo sahamba eMzarawane, eMount Darwin, kuZumba, Mvurwe, Marondera, Wetsa naseChikombo eChief. Abesifazana babesukumela phezulu sibili kunye namayouth. Nabomama abagogekileyo babebuya kuma-consultations esawabhodayo. Inamba yabo mbona ngani yabaningi ukudlula obaba. Into ababekhala ngayo kakhulu imkhuhlane elakhe ezibhedlela ukuthi even behamba bele mkhuhlane naleyi ekhensa yesibeletho kumbe i-breast cancer, akula sizo kangako abalutholayo. Indawo zonke sibili babekukhuluma njalo babekhuluma la ngemali leyo ufanele ebhanga umele ipiniwe omama ukuthi abayitholi ngemfanelo. Kulabanye ama-groups abayitholayo, abanye njalo bengayitholi. Bakhuluma la ngamanzi ukuthi amanzi asilela ezindaweni zabo, even amabhokolo nalaba lawo amanye angikhona ngendlela yokuthi lo nyaka kube yi-drought kakhulu. Awaseneli umphakathi wonke lokuthi bathelezele izilimo zabo.
Okuhlupha abesifazana khona ngapho ezigabeni obukuzo ezeMashonaland ungathi kuyafana yini lokukhathazayo kwezeMathebeleland? Njalo ubona uhulumende ngempela esamukela izikhalazo zabantu lezi ukuthi kube yizo ezimqoka kuluhlu lokusetshenziswa kwemali ngomnyaka ozayo?
Ya, ngibona ngani ngendlela abantu abaphume ngakhona lo nyaka bekhangele u-2025 budget. Akumele laye uhulumende abe lenhloni ukuthi izikhalazo zabantu zigcwalise, ngoba indlela abantu ababekhuluma ngayo iyafanana. Ngoba ngandilandela even kwezinye indawo kumanye ama-groups, imkhuhlane yezibhedlela abazishiyi kanye lamanzi kanye even logates bebengakujiyi. Leyo bekusiba yiyo i-first priority indawo zonke nje jikelele. Even labantu abagogekileyo bekhala ngakhonokho ukuthi bengomama benjalo yibo abalebhedeni enkulu yokunakekela even abantwana labo ababe begogekile. Kuswelakale into enjengamanzi kuba yi-challenge kakhulu, and kuphinde kube yi-challenge nxa sebesiba le mkhuhlane naleyi esiyibalisayo, breast cancer le cancer yesibeletho, ukuthi kibo kuba nzima kakhulu ukuthi bafinyelele kwezempilakahle.
Selingaphi kathesi ngohlelo lolo olokulungiselela ibhajethi njengamalunga edale lePhalamende?
Okwakhathesi sesihlanganisa konke esakutholayo ezigabeni ezijiyeneyo, abasilwa kulo group A, group B, group C and group D. Sesihlanganisa yonke imbono yaphumayo eyabantu, then sesiya ku-pre-budget siye kuzwa ke ukuthi u-minister uza kubamba kanjani. Kodwa kathe sesiqalisile ukuhlanganelana nama-ministries abuyayo azokwenza ama-bits awo ukuthi akhangeleleni ku-budget ka-2025.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edale lePhalamende. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga ungadinelwa kusasa. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Langa laphuma le ndaba. Langa laphuma le ndaba. Langa laphuma le ndaba. Langa laphuma
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Lamhlanje sixoxa ngomfundisi ogwetshwe iminyaka engamachumi amabili 20 years. Ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula owesifazana owayehambe kuye ukuyacela imithandazo. Umadlwengula ngomhlali weMutare uMazibaba Tendai Chikore. Abachuchisi batshele inkantolo ukuthi uChikore wafika wanikeza lumama amanzi wathi ayegeza egangeni lapho amlandela khona wafika wambamba iganyafu. Isimanga esitshiye inengi likhuza umhlola yikuthi umama lo wathi ezama ukuhlaba umkhosi lumfundisi wakhwaza. Elaya ukuthi ache ilizwi lakanye lokho kwenzeka okwadala ukuthi amdlwengule ecelesile ngoba engasela lizwi lokuthi aklabalale ezwakale ngabadlulayo. Eqeda lapho owesifazana lo wayamangala emapholiseni kodwa wafika wehluleka ukukhuluma ngoba engasela lizwi. Wasebhala phansi lokho okwakumehlele. Uze wenelisa ukukhuluma njalo ngemva kokuba uMadlwengula enze imicimbicimbi yokuphendukisa ilizwi lakhe kulandela ukubotshwa kwakhe ngokutsho kwabatshutshisi. Kambe lumhlola ngamandla kaNkulunkulu na kumbe nguSatane? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi uSenisipanda.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo. Lolu daba lolu liyethusa. Kodwa njalo kuletha ukugcizelela kulokho esithona sikukhuluma ukuthi hayi abanye abantu ayisobafundisi njengalo ndoda, abanye zinyanga, izanuse and bangezinye izinto nje begqoka ama-inform lawo but abesukwazi ukuthi hayi asobafundisi.
Wona amandla okuthi umama lo atshe ilizwi mfundisi uyenelisa ukumphathisa umuntu ogangayo umdali.
UNkulunkulu imisebenzi yakhe mihle njalo inhloso yakhe ebantwini yikusiza abantu, yikukhulula abantu emandleni esono, njalo ke lokwenza umuntu abe lempilo entsha njalo abe lempilo ephuphumayo. Lokho esikubonayo kwenziwe ngundoda lo ngomuntu ovele isigebengu kulabo fundisi lapha, njalo le mimoya isebenzileyo naleyo yokuvala ilizwi likamama leli siyakubona ukuthi kuyimoya yonke emibi leyi.
Ungabaxwayisa uthini abesifazana abangazithola bebhekane lesimo esifanayo?
Siyananzelela ukuthi omama isikhathi esiningi nxa sebedubekile benza loba kungabe kuyikuyini. Kodwa isixwayiso esilaso esisinika omama yikuthi okokuqala engavumi ukuthi nxa umuntu esinye ukuthandazela behambe egangeni bebodwa. Njalo kwesibili akula kuthandazelwa, kumele ukhuphe impahla zakho uzube nqunu. Kuyamele khonokho kuhle kube umbonakaliso emuntwini ukuthi hayi umuntu lo ofuna ukwenza ukuganga njalo ke engakubamba. Okwesithathu ukuthi nxa umama hamba lo muntu ongubaba, nxa umuntu esithi umfundisi ufuna ukuthandazela uyakuncedisa, kawuncedise lo mkakho la ekhonapho.
Oyabe edlwenguliwe njengalumama kumele enzeni ngoba abanye bayafela ngaphakathi nje ngoba ebanjwe ngumfundisi wakhe?
Kubomama nxa kwenzakala into enje ungathikazi ukuya emapholiseni uyeripota. ngenxa yokuthi lobu yibugebengu, akula church lapha, akula bufundisi, kuyabe kungumuntu oyisigebengu. Njalo ke siyaxwayisa ukuthi abafundisi ngesikhathi esiningi asinanzelelenini lalabo nje ababe besenza ngenhliziyo umuntu efuna ukunceda ukuthi no ungulo ofuna ukusiza omama kwenze kulabanye abantu ukuze kube lobufakazi ukuthi kwenza into elungileyo, njalo la uzivikele ezilingweni ezingabakhona. Njalo siyanzelela ukuthi kulabantwana abancane kuyamela amabandla abe le mthetho yokuthi nxa abantu bekhangela abantwana abancane kube lo mthetho esingathi child safeguarding policy, kube ngumthetho ovikela abantwana okumele ube khona usayinwe ngumuntu wonke osebenza labantwana. Labantu abasebenza labomama labo kumele kube le mthetho abayithi yona i-sexual harassment okuvikela omama.
Lina lodwa njengabafundisi liyake lihlale phansi yini likhuzane ngezinto ezinje?
Kukhona inhlanganiso lapho esihlangana khona njengabafundisi okuyabe kuxwayiswana kufundiswana, njalo sikhuthazana indlela okumele abantu bancedise ngakho abantu ababedinga ukusizwa yithina bafundisi. Konke lokhu kuyafundiswa njalo kuyaxwayiswa.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi, siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu lami ukuba kulolu hlelo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Besixoxa lo mfundisi uSenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntukamele Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi we-Apropop uPatrick Joel Welcome Mayabi ozibiza ngobhila emculweni. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elinesihloko esithi iphephandaba. Nangu exoxa lo Ntukamele Nkomo we-Studio 7.
Bantwana baphenduka intandane benabazali. Baba baba zinhliziyo emzinyamanya madoda. Indodu obi bonakala ngothando, hashindu nebhomu. Kodwa uthando ihlaka lipha amandla. Bathi inkondlo ngunyama osindayo zanetshe famaza shisayo.
Salibonani mahlabezulu wamahle ubhila ngungwalabeza ugwebetsha iyona yaphinta unkoho obavele bahleke mphumale komnyambambile emagusini amnyama induna kithundu nonkalakatha bakithi ngithi 53 wonke kaphakame namhlanje siziphethe emsakazweni. Ngithanda ukuletha ukubonga okukhulu kulabo abaphethe uhlelo ngokunikeza ithuba lokubana ngixhumane labantu bakithi bazi ukuthi ubhila ngubani, wenza ngokwani. Ubhila is a musician, ubhila is a storyteller engubonayo nguthatha ngikwenze kube ngumculo. Inhloso kuyikujabulisa abantu, kuyikuthoba amanxeba, kuyikuvuselela amasiko, kuyikufundisa izinto ezinhle nje.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo kaBhila uyatholakala yonke indawo ongayicabanga, Spotify, iTunes, YouTube. Ngakho lingazikhangela lapha ke ingoma zikaBhila. Abangabe befisa ukuxhumana lami bathola ama-update ngomculo kaBhila, ngikhona ku-Twitter Bhila_official, ngikhona ku-Facebook Bhila, ngikhona ku-TikTok Bhila_music, ngikhona ku-Instagram Bhila_official. Ngikhona kuzo zonke lezo ndawo, singaxhumana kamnandi nje. It's BHI YLA. Abanga befisa ke ukuthenga umculo wami direct, inombolo zami ngu +263 777 023079.
Abalandeli ubatshiyela waphamazwi
bakithi, umculo kaBhila ukhona, asiphakameni siubonise uthando, siwusekele ukuze lawo ukhule, umemetheke, ugcwale umhlaba wonke.
Ngoluyibalelisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube, lilale.